A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Studio 7 Live Talk. We are coming to you from the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 31st, 2020. I am Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from the Zimbabwe Embassy in Washington, D.C., where we are expecting protesters to come in solidarity with the protest that was scheduled to happen at home in Zimbabwe today, signaling there, they say that, you know, their grievances towards the way that things are being run by the government, Ntunga.
And in Zimbabwe, while a few people indeed took to the streets, many stayed home as police and soldiers maintained a heavy presence on the roads leading to towns and cities. Some were even arrested. We will be talking to those who participated and representatives of different political parties. That's what we are up to tonight. However, before we dive deeper into that, here is a quick update of the coronavirus situation in Zimbabwe as of last night. 12 people were reported dead by the health ministry yesterday, increasing the death toll to 53. Positive cases also increased by 213 to 3,092. Meanwhile, Zimbabwe National Army spokesperson Colonel Overson Mugwisi died this morning from suspected coronavirus. While the army did not reveal the cause of his death, the website newzimbabwe.com is quoting an anonymous family source as saying the colonel succumbed to the pandemic. And Agriculture Minister Perence Shiri, who also died from coronavirus on Wednesday, was buried at the National Heroes Acre today. Back to you, Marv.
Yes, sir. As you can see, Ntunga, I'm dressed to the key here in my mask because I'm covering the protest live at the embassy in Washington, D.C. But here at the embassy as well, the flag is flying at half mast, I guess, you know, in honor of the death, as you said, of Perence Shiri, who was buried, as you said, today in Harare, where the president, in a statement on ZBC, said that he had also succumbed to COVID-19. So COVID-19, people are now, I think, you know, beginning to see that the disease has no boundary as to who you are or where you are. So as we go along, Ntunga, as the people come here to protest, I will be giving you a live report of what's going on here. But they say they'll be coming in the next half an hour. So I'll keep myself occupied talking to you right here. I don't know, what do the figures look like globally, Ntunga?
Before we go to the global figures, Marv, let me just welcome our viewers and listeners in our native tongue. Lingaba lichona njani emakhaya zihlobo esithandekayo. Lilalele umsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje sikhuluma ngokutshengisela obekuqoqwe ngabantu abayinhlanganiso esijiyeneyo lozulu nje jikelele besola abathi imisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende weZANU-PF. Sibone emadolobheni amakhulu lasemadolobheni amancane bekungelabantu emadolobheni. Abantu abaningi bazihlalele ezindlini zabo. Ikakhulu abaningi bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke emile la kuma roadblocks, kuma checkpoints, emigwaqweni engena emadolobheni ephendukisa abantu ukuthi hambani lehlala ezindlini. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje, siza kuzwa-ke kulabo abaqoqe ukutshengisela lokhu. Lizakhumbula ukuthi the main figure owayekhokhela umkhankaso lo ngumkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngari Vume. Kodwa wasuka wabotshwa ndawonye lentatheli zindaba umnumzana Hopewell Chingono. Sikhuluma nje bavalelwe esitokisini. Siza kuzwake njengokutsho kwami kwabatshiyeneyo ukuthi babona ngani kungani abantu abaningi bengaphathekanga kumbe bonabo abathi baphathekile siza kuzwake ukuthi kungani besithi kule nkohlakalo kuhulumende. Lamhlanje nxa sesikhangela umkhuhlane we-coronavirus, just ukuthi siliphe a quick update. Sibone izolo ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abangu-12 ababulawe yilo mkhuhlane kunsukwana ezedluleyo, okukhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane laya ku-53. Abatholakale belo mkhuhlane lo izolo bona bangu-213, okukhuphule inani lasebelo mkhuhlane lo kumbe lasebebantshwe lo mkhuhlane eZimbabwe laya ku-3092. Kolunye udaba oluphathelane lalo mkhuhlane lamhlanje kubhubhe isikhulumeli sebutho uColonel Overson Mukwisi. Kunakanelwa ukuthi ubulawe yi-coronavirus. Lanxa nje ibutho lingasatshongi ukuthi udliwe yini kumbiko walo. Inkundla yeNewsZimbabwe.com ibika ukuthi ikhulumele sihlobo sikaColonel Mukwisi. Saveza ukuthi ngempela ubulawe yilo mkhuhlane. Kolunye njalo udaba obe ngumphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Perence Shiri, yena obhubhe ngolwesithathu ebulawa yi-coronavirus laye ungcwatshiwe lamhlanje e-National Heroes Acre. Mavindinoziwa kuti unoda kupinda mururimi rwamaiti sati tataura maglobal figures.
Sekutaura kwandiri kuita parizvino takamirira kuti pawanikwepo pachitangwa kuratidzira kwezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington dc zvavari kuti ivo vari kuda kuratidzira vakabatana nekuratidzira kwanga kwakarongwa tingati isusu munyika umo taona nhasi vazhinji vatadza kubuda mudzimba vachinzi ivo vanga vachirambidzwa nemapurisa nemasoja kuti vapinde maguta akasiyana-siyana. Sekutaura kwatiri kuita tiri kutarisa zvakare dambudziko recovid-19 kana kuti coronavirus. Sekuona kwamuri kuita ndakatopfekawo masiki yangu uyezve ndiri pamuzinda wezimbabwe muri kuona kumashure kwangu uko kune flag yezimbabwe yatiri kutiona pari zvino iri kuwanikwa iyo ichibhururuka kana kuti iri kuflywa pahalf mast. Ndinotarira kuti vari kuremekedza kushayika kwakaita iko vaparents shiri vataona vachivigwa nhasi uyezve tiri kunzwa kuti vakashaya ivo nechirwere checovid-19. Uyezve tichinzwa sekutaura kwaita ntunga kuti pane vamwe zvakare vawanikwa vachishaya muzuva ranhasi mhuri yavo vachitivo vashaya zvakare nechirwere icho checovid-19. Saka ndo zvimwe zvatange tiri kupakura ipo pano tichitarisa kuti denda iri recovid-19 rawanikwa richiuraya vanhu munyika vanosvika 53. Uyezve tiri kuenderera mberi tichingokuratidza iwo zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinoona muBritain pazuva ranhasi zvizvarwa zvezimbabwe zvabuda zvichiratidza kusafara kwazvo pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika. Mutunga
Ongomave, and now going globally with coronavirus, we have 17.5 million cases and 678,591 deaths. And on the brighter side, we have 11 million people who have since recovered from coronavirus globally. And we have tonight our first guest, and that's Mr. Tawanda Drakora of the MDC Alliance here in North America. Mr. Drakora, good evening and welcome.
Makadi Yakuru, thank you very much for having me here, and thank you for the great work that you are doing as VOA.
Thank you so much. We appreciate. I know your party was not in the organization of these protests, but you were encouraging people to participate. However, we saw many people staying home today in what the government is characterizing as a big flop. What say you?
Of course, let me say I agree with you. Yes, we as MDC, we did not call out for this demonstration. But as President Nelson Chamisa said, we work with progressive forces, all progressive forces in Zimbabwe. And we announced that we were going to be part of this demonstration. And I can tell you that we are still very part of these demonstrations. It's unfortunate that people, the government is saying it's a flop when this protest managed to get the whole country closed or shut down. They are shut down now because of this protest. So in a way, it is a success. But again, I also want to tell them that we never said it was going to be a one-day event. This is a process. And I can tell you there is still a lot more to come than the government expects. And the people on the ground, the comrades that I've been talking to, they are geared up, they are ready, they are fired up, and they are so determined to see this through.
And your party spokesperson, Fazai Maere, the last time we heard she had been arrested together with a few other individuals. Also, we heard that lawyer Obey Shava had been arrested while going to the police station. Achifamba ne maclients ake vana Joanna Mamombe. What's the status of Fazai Maere so far, if you know?
What I know is that she has been arrested, and I also know that the MDC trio were called to come for court, summoned to come for court a day ago without their lawyer and even themselves being given enough time to prepare. But nevertheless, as law-abiding as we are as MDC, these people, the three, went to court even though the government had called for a national shutdown. No one was supposed to get into town, but they saw it fit to call for court on that particular day. So on their way from court, our three ladies were summoned or met with their very ruthless and rude soldiers that were demanding that their lawyer Obey come out of the car, and they were even labeling the lawyer's car an MDC car. Yet the lawyer is not even an MDC member. He's not even affiliated with the MDC member. They harassed him, and they ended up harassing our leader, youth vice chairperson, Cecilia Chembiri. They tore apart her blouse. Vabarura blouse rake, akasara mazamu yesa ato pachena. Doma soja, enyika, anofano wakunge achi, ziviri la vanu. Auya akanesana na Joanna Mamombe MP, vaka vunzo kuti ko. Murukuti sungirei, murukuti neserei, imrimi, urumende rio ya titi chuhuye, maakuti bunza kutitiku fambere ine panu, tauzi kwa kunzi, tifambe ine panu, titibuda panu, titienda kumapurisa, vanga waka kuenda kumapurisa kuno reporter, baba kukoti, na kuti mutemo wako unu waka piwa ne beo, unu wata kutifafano kuenda kuharare central every day wachino reporter ikoko, saka ndoko vanga waka kuenda, uba wapati kwa wachienda ikoko kuno reporter kumapurisa, kana vanhu vakateerera zvinhuwo here izvozvo, unhuwo here uriwowo uri kuitwa nemasoja edu. Izvozvo hatisi kuziva kuti status ya Cecilia Chembiri yakamira sei, nokuti vamwe tuva vanzi endai, iwewe Cecilia uri kuita nharo. Saka chisara pano, asi kutaura kwandanga ndaita, anga atobvarurirwa hembe dzekupfeka dzepamusoro, atosara akashama. Ende zvaitwa pamberi pevanhu, masoja, mapurisa vanga varipo, uye ndo vanga vachitoita izvozvo.
We do have an update on Chimbiri and others. Tabani Mpofu wrote here on Advocate Tabani Mpofu wrote on Twitter that, and I quote, "I witnessed the soldier physically assault and molest Cecilia Chimbiri. Justice must take its course. I'm prepared to take the witness stand and recount before a court of law the gory details as I witnessed them. Violence against women has no place in a free society. That's advocate Thabani Mpofu there, vachitaura kuti vaona Mushwari Cecilia Chimbiri, vachirohwa vachivharurirwa mpatsa. Nemsoja, and the Zimbabwe Lawyers for Human Rights is also saying here on Twitter, the police have refused to record the complaint of assault that Cecilia Chimbiri suffered at the hands of a soldier. Zimbabwe Lawyers for Human Rights will pursue the case until it's fully investigated. Iyaqhubeka lapha inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights la yafakaza ukuthi uCecilia Chimbiri uchayiwe lisotsha lamdabulela. Then on isikhulumeli sebandla le MDC Alliance advocate Fadzai Mahere labanye abagoqela uSimon Drari, Tinashe Murapata, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Duri, and Tinotenda Musuwe, Hansi, they were arrested in Mount Pleasant and are currently detained at Law and Order. They've been charged with participating in a gathering, Section 37 of Criminal Code. That's the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. The Isangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Remagweta Richi Tauraguti Wongo, Mtauriri we MDC Alliance Advocate Fadzai Mahere, Nevamwe vanosanganisira anonzi Simon Drari, Tinashe Murapata, Nyasha Musendu, Jose Loz, Jessica Drari, and Tinotenda Moshe, Anzi Vasungwa Vesi Variku Mount Pleasant, Kulo and Order, Anzi Va Chikora, Mtemone Kusangana, Vasnaku Kumira Mvumo, and they are being represented by lawyer Chris Mike. Before I come to you, Mav Ndimboenda Kungirandugo,
I can't hear you now. Okay. If you can hear me.
We are having problems there with our correspondent Ezra Chisaswanda in England, but we will try and sort out that audio. Kodwa obekhuluma lapho ukuthi kulabantu abedlula ikhulu abatshengiseleyo esigodlweni someli weZimbabwe khona leEngilandi besola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba le corruption eyenzakalayo. Ake sizwe futhi uEzra mhlawumbe sesizwa. Ususizwa Chisi?
Uyangizwa manje?
Yes, engikuzwa. Khuluma, kwenzakalani? Yeah, we have a problem there. Would like to apologize for that, Zimbabwe. Kahle ngilethe omunye wami. Uma vela simhlanganyawela osesigodlweni seZimbabwe ngapha eMelika. Mav.
Aiwa, enda ndiri kumunzwa zvangu Ezra anga ari kuedza kutaura zvanga zviri kuitika kuBritain. Asi iko kuno kuWashington DC pari zvino tiri takamirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisira kunge zviri pano pakuratidzira. Vachitaura ivo kuti vari kubatana nevari kuZimbabwe mukuratidzira kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika. Saka pari zvino ndopandiri uyezve muri kuona paembasi hapana munhu aripo. Ndamboedza kuti ndione kuti ndingawana here watingabvunza kuti zvakamira sei uyezve kuti vanoona sei mafungiro avo ezviri kuitika munyika pari zvino. Tichibvunza zvakare kuti sei tiri kuona mureza weZimbabwe wakaiswa iwo pahalf mast. Handina kukwanisa kuti ndiwane wekubvunza asi ndo zviri kuitika iko kuno. Uyezve ndingada kubvunza vatawanda dzokora kuti ndanzwa zvakare vachitaura kuti pane vamwe vatsigiri vavo vekubulawayo vakawanikwa vachipambwa. Zvamira sei pari zvino?
Yes, ndiri kunzwa kurwadziwa kukuru. Tine mukomana anonzi Tawanda Muchehiwa, naye about 23 years of age, angari student of journalism, student of journalism pa Midland State of State University, angari mubruwayo achifamba ne makazi zake anamtutu anamjudus Matutu. I think he's a journalist, well-known journalist. Akato gara mu motokari. Pangaru motokari imomo, manga mina chair lady, Wedwe MDC Alliance, Amai Tendai Masocha. Pakanga waka mira ipapo, paka vapango ya muno, angaka pata kuti. Akatara kuti, njiwe tawanda, tovato vura mado. Pazanga chitawa kwa namai Masocha, anzi zanga state kase zirimu movie. Waka vango donza tawanda, vamwati vaunga nira motokari yake, panga paine vanu, anopura more than 10. Vese wangu waka bata ma pistols. Asa wangu wasina kupeka zema purisa, kana zema soja. Pa, tawanda pa akada kunesana na umu wataka purisa kada. Kisara uti chiliwa shandiwe urumende, tatokusunga. Doba watora tawanda doba wa mukanda, mumotikari ye Ford Ranger, ye White, mai masoja, chia ledu wedu, wajipa wakandu wa mumotikari imwe, nevamwe ama za kwa Matutu. Tepa waiswa mne imwe motikari. Vaza speed ya ziri natu imwe chena ni koko. Movie style. Apo waida vamunu wawai chaka. Mungi ina wedu tawanda mchehiwa. Anamai masocha waka endes kwa kublawayo central. Uitawanda ana kuenda kublawayo central. Na nas atisipuzi ya kutari kupi. Mai masocha waka enda kublawayo central. Waka viskwa ipumu waka puritikwa mblawayo central. Chinzi chenda ikumba. Vachungo kuda mblawaye central. Vachipa watoro wafuti waka mira padore mapurisa. Vachipa waiswa mnemwe mota. Vakano roa, vakano zindikitwa. Izo zinaka nchitaura na wati chema vachiriza mere. Havasu kona kana nekudi. Tatozo fonera ma doctors ya CSU. Vakutanga kuto wabatira nima lawyers as well. Asita wanda mchehiwa asiku zikano kunzi arikupi parizino. Akatoro wane zuro. Kuma 8 a.m. Na nas asata awanikwa. Apana arukuzia kuti arukupi. Ma lawyers ataka conducta lawyers for human rights. Atozo nyora, atozo eta inonzi hobas corpus. Yekuti munu kana asina kunga awanikwa. Pangua yakatarwa nemtemu wenyika. Mapurisa akutarisirwa kuti achituuza kuti munu ye arukupi. Nekuti akatorwa. Nema purisa ehurumende. Saka ndopa tave iko zvino. Saka tawanda mcheiwa vanhu ngatirambe tichitaura nezvake. Asi mwana anozikanwa sekuzikanwa kunoita vamwana vari mupolitics. Mwana mudiki angotorwa. Zvekuti izvozvo vanhu havasi kuziva kuti ndiani vatiri kutaura nezvaye. Tiri kutyira kuti anogona kutopondwa. Otongotsakatika. Kana vanhu veZimbabwe tikaramba takanyarara. Ngatitaurei nyaya yatawanda mcheiwa.
Thank you there, Mr. Tawanda Dzokora. Aba sanda kusi kuma singo msakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Live Talk. Lapo esi kangela kona ukutshengisela okwenzakale elizweni lamhlanje. Abantu abanengi bazihlalele ezindlini njalo nxa sikhuluma labo. Abanye bathi bebesesaba amapolisa lamasotsha ngoba ebegcwele ndawana yonke. Ulimzwile lapha ubaba uTawanda Dzokora, isiphathamandla se-MDC Alliance, ukhuluma ngokunyamalala kumbe ukuthunjwa kwelunga labo uTawanda Mutshehiwa. Udaba lukamtshehiwa luqale kanje. Abanengi ngile themba leyamazi uMnumzana Mthuthuzi Matutu intathela izindaba elodumo njalo nguye umhleli wenkundla ethula izindaba ebulenjini izimlife.com. Amapolisa agqekeze endlini yakhe kobulawayo izolo esithi ayamdinga ngoba utshotshozela abantu ukuthi batshengisele ngodlakela. Kanti njalo bebesithi ugcine ezinye izinto ezingasetshenziswa ukugenqula uhulumende. Ngenhlanhla bathole uMathuthu uMthuthuzi engekho kodwa basebethatha udadewabo. Bathatha njalo labazukulu bakhe okazini bakhe ababili u-Advent Matutu lotawanda mochehiwa utatewabo wapanga wakululwa kanti uAdvent Matutu yena umiswe mthethwa ndaba lamhlanje representwa ligqweta unqobani sithole bamethe seyicala lokutshotshozela uDlakela njalo bamkhulula nge-free bail ungangokuthi akula mali ayibhatalileyo e-bail ukuthi ukuze aphume kodwa omunye njalo ukhazini kamduduzi uTawanda Mochehiwa okhulunywa ngujokora lapha uthethwe laye izolo kodwa akabonakali lanamhlanje ukuthi ungaphi njalo abantu be-MDC labemuliyakha bakomatutu sebesesaba ukuthi bakhona abantu asebeke bathunjwa banyamalala ngakho kabakwazi ukuthi kwenzakalani kumuJehiwa yilo ke udaba esingalo lamhlanje siqhubeka sikhangela obekusenzakala lamhlanje ngitshilo ngathi ngilomunye wami uMavela simhlanganya huye okhonapha esigodlweni seZimbabwe khonapha eWashington DC sizazama ukuthi sikhulume labezanu PF owahle wangena isiphathamandla sezanu PF lapha eNgilandi umnumzana Mavaza, Masimba Mavaza, that's Dr. Masimba Mavaza, but before I bring him in, Mav, over to you.
Tinotenda kune avo vari kutiona pari zvino tiri kutepfenyura ini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kumuzinda weZimbabwe uri muWashington DC umo sekutaura kwandaita pari kutarisirwa kunge paine zvizvarwa zveZimbabwe vari kuti ivo vari kubatana nevamwe vatadza kunge kune avo vatadza kubuda kuti vaende kunoratidzira vari kuti ivo vachange vari pano vachitaurawo nyunyuto dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe taona zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuEngland sekutaura kwanga kuri kuita Ezra Chisas Banda uyezve kuSouth Africa kuPretoria nekuCape Town vamwe vawanikwa ivo vachiratidzira kusafara kwavo uyezve Ntunga ndawana mukana wokubvunza ivo Dr. Mavaza kuti vanga vari kuona sei kuratidzira kuri kuita vanhu ava pari zvino saka ndichange ndiri kuverenga zvavanyora paWhatsApp kuti vati chii kuti tinzwe divi rezano PF
sevanhu vatopinda mavhi vatopinda munanga
pakanaka nekuti tiri vanhu vanotema tisina kwatakarerekera saka ndokupa mukana wekuti uende timbonzwawo zviri kubva kune vamwe asi pari zvino kuno kuWashington DC sekuona kwamuri kuita kuseri kwangu uko ndopamuzinda weWashington DC tiri kuona flag yeZimbabwe iyo asi hapana varipo vari kushanda pari zvino magone akakiwa magedhe akakiwa saka pari zvino ndo zviri kuitika iko kuno takamirira kunzwa kuti vachauya kuzoratidzira vanenge vachitaura kuti nyunyuto dzavo ndedzei
saka Frank ndiri kuratidzira kamureza uri kuratidzira vegapa
pari zvino mureza ndouri kuratidzira pari zvino asi pane vamwe vasvika vamwe sista varipo asi tivati timbomirira vari kuronga musangano uyu wanhasi kuti titaure navo over to you
okay thanks Mav limzwileki lapho uMavelasi useesigodlweni seZimbabwe khonapha eMelika singakakhulumi lo baba uMavaza udokotela Masimba Mavaza siliphe i-update ngabantu ababotshiweyo lamhlanje bagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance u-advocate Fazai Mahere labanye kulomunye othiwa nguSimon Drari Inache Murapatsa Nyasha Musendu Jose Lotsa Jessica Drari lo Tinotenda Muswe ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights babotshelwe eMount Pleasant eHarare njalo sikhuluma nje bavalelwe kuLaw and Order section khona le eHarare betheswa icala eloku uhlangana bengelamvumo yamapolisa sibone njalo kusiba lesehlakalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights elabe MDC bathi uSisilia Chimbiri olilunga le MDC Alliance uchayiwe ngelinye isotsha ku roadblock lamdabulela impahla phezulu wasala engaqokanga iqwetha lika babujamisa uThabani Mpofu layo ukufakazela ukuthi hayi uzimisele uku testify ukufakaza enkantolo ngesehlakalo lesi ngoba uzibonele ngawakhe babochiwe ke ngesikhathi bezama ukuthi baye emapoliseni abelo Johanna Mamombe ukuthi baye reporter as part of ama reporting conditions abo ngoba liyakwazi ukuthi abanengi liyakwazi ukuthi babotshwa abathathu laba so babochiwe ke abathathu laba legqetha labo uObey Shaba kodwa ngokutsho kweZimbabwe Lawyers for Human Rights basuke bakhulu ulwa besides yena uChimbiri nguye olokhu evalelwe now to Dr. Masimba Mabaza ve Zanu PF kungrande makadiwa mabaza
ndiyo baba makadini
aiwa tinofara hedu kwazi maura nyika ka that's why vanhu vanga vachiratidzira nasi kunzimbo dzakasiyana siyana
chekutanga ndechekuti vanhu muZimbabwe havana kuratidzira kunze kwevairoro kana kuti vatatu vanhu vaterera vakagara mudzimba nekuti vaona kuti hazvina musoro zviri kunzi zvizoratidzira zvachona asi tiri kuona kuti kune vazhinji vanga vari kuratidzira kunyika dzisiri muZimbabwe vachiratidzira kumaofisi evamiririri veZimbabwe kuno kuEngland nedzimwe nyika dzakati siyanei siyanei chekutanga ndechekuti ko kana muchida kuratidzira kuZimbabwe muri vana veZimbabwe endai kuZimbabwe muchiratidzira ko kuratidzira munyika yevatorwa ndokuti muchii saka zvinotiratidza kuti chinangwa chekuratidzira hachisi chekuti Zimbabwe ibatsirike asi ndechekuti dzimwe nyika dzione kunge Zimbabwe isina kunaka nekuda kwevanhu vakuratidzira vari kuda kungozviitira iya inonzi pachirungu publicity kuda kungoti mai maita musikanzwa pane vaenzi nekuti kana dai panga pane dambudziko rinoda kuti ribatsiri rigadziriswe munyika tainoratidzira kumusha uyezve kumusha kwacho mukada kuti muongorore vanhu vari kukurudzira kuti ngahande tinoratidzira vaikurudzira vakahwanda vari musango ana Job Scala vari musango vasiri pachena asi vari kuudza vanhu kuti endai mugwagwa muratidzirei ndakawanda musango saka uri kusandidzira vamwe ivo hwanda nemhaka yei endaka nevanhu murodhi macho mukuratidzira tagara takataura kare kuti kuratidzira uku dai hakusi kurambidzwa asi tiri kuti tiri munguva yehondo nechirwere chedziwa mupengo chinonzi COVID hatikwanise kuti vanhu vapinde mumugwagwa vasingatedzere iya inonzi social distance nekuti vakabatwa nechirwere ichi zvipatara zvedu hazvikwanise kuvarapa kana kuvachengeta vachipona vega nekuti hakuna nyika yati yawana mushonga wekurapa chirwere ichi saka nekudaro imvonga mupopoto yakonzerwa nevanhu vakangonanga kukonzera nyongano munyika yedu yeZimbabwe saka it's not a good thing zviri kuitwa nevanhu zvekuda kungoti nyika dzese dzifunge kuti Zimbabwe ine zvowezvowe iyo isina kuri kungori kuda kungoti kungoswaradza kwenhunzvatunzva dzakatadza kubudirira pasarudzo Zimbabwe ine mutemo wayo inonzi constitution yeZimbabwe inotaura kuti hurumende inobviswa sei zviri pamutemo munoibvisa nekuivhotera kunze zviri pamutemo mavhoti kana maelections ariko muna 2023 matadza nei kumirira nguva yevhoti ko mazofunga sei kuda kurwisa nguva yechirwere ko madi kumira chirwere chive nani kana maybe munana December umu zvinenge zvava nani ko nhasi ndehadi yega but munoona kuti chikonzero chada kuti vanhu vaande kumhanya mugwagwa nhasi haisi nyaya yecorruption inyaya yekuda masimba nekuti vakatanga vachiti corruption asi tagi yavo yanga yakuti ZANU PF must go inoendepi aivafara kuti ZANU PF must go on until elections vakazongogumira kuti ZANU PF must go kutadza kwatova kutadza tikachasa izvozvi nhasi iko zvinozvi nyika yese yaudzwa kunzi nhengo nhatu dzemdc dzasungwa dzichibva kukoti dzichida kuenda kunomhanara kumapurisa kuti dzisaine achisi chokwadi vasvika paroadblock vachisimudza mabareta awo ered vachiita maslogan zuva rangaranzi vanhu garai.
No, let me cut you there, Dr. Mavaza. That is patently false. We have a video, we saw videos, and that's not what happened.
We have another video of eyewitnesses who were there, who claimed what happened. The video you have got it too. The first one is only when the policeman is now talking to them and the soldier talking to them. And if you are going to be honest, you would realize that there was nobody who was stripped naked there. She was screaming and crying, sitting in the car. And when they were asked to come out, she was still dressed. And they were asked to go back in the car again, look at the video. There was no time she was stripped naked.
Advocate Thabani Mpofu says he witnessed the assault and is willing to testify before a court of law.
Yeah, Thabani Mpofu has got a stone to grind, an axe to grind with ZANU-PF. He's got an axe to grind with the government. He can say anything because he is an activist and a lawyer. And a lawyer for MDC, for opposition, he is not an impartial person in this case. So he is not a source. You cannot say Advocate Mpofu said that because he's part of it. If it was somebody else different, Mpofu is part of it, and therefore he is not a credible witness in this case.
Okay, thank you there, Dr. Mavaza. Let me bring in my co-host, Mav, over to you.
Aiwa tsanga tiri kunzwa apo ndandiruka kuvunza eva advocate Mavaza kuti asi zviri kuitwa neZANU-PF kana kuti zvataona zvichiitwa nemapurisa nemasoja kurambidza vanhu kuti vapinde mumaguta hakusi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu here uyezve sei ivo vari kuti pane mavhidhiyo avaona tiona kuti pane mavhidhiyo akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana panyaya yemafambisirwo aitwa zvino kumadzimai matatu eMDC Alliance.
Dr. Mavaza.
Tikapedza ndichakutumirai mavhidhiyo atinawo. Anoratidza kuti vasvika pane mapurisa vakavambenge vachisvika vachiridza huta vachiburitsa mascarf avo nekunze. Vasvika mapurisa, mapurisa avabvunza kuti muri kuti tukirei. Ndobva takabongozozo vakanzi muri kuendepi tone ID card. Aidika dikaratidzwa. Musikana anga agara pakada akatanga kupopota zvisina tsika. Apedza kudaro, musoja akave akaedza kutaura naye, ndobva atanga kuridza mhere. Hakuna panoreka achirohwa, azongoti ndarohwa. And kana mukanzwa loya ravo richitaura, obveshava anga achiti arohwa ruoko. Asi, iko zvino zvakunzi arohwa miri wese akabvuzirwa hembe. Hakuna zvakadaro zvaitika. Kunyepa kwakada kwakaipa. Kunongoitirwa kuti vanhu vaone kunge nyika yakashata zvikuru. Kana pane dambudziko rinoda kugadzirwa pamusoro penyika, ngarigadzirwe tisinganyembe, ngatingotaurai chokwadi sechokwadi, nyika yedu ifambire mberi. Zviri kuitika zvazvisiri izvo. Chepiri, vanhu havana kuratidza kuratidzira. Vanhu vanzi chimbomirai kwete nhasi, asi mumwe musi. Nekuti tichiri muhondo yechirwere.
Asi makambovabvumira rini ZANU-PF, hurumende ZANU-PF yambobvumira vanhu rini kuti varatidzire chero pasina COVID-19 yacho.
Vanhu vanobvumira kuratidzira nguva dzakawanda. Pane kana vachinge varambidzwa pane chikonzero chavarambidzirwa. Asi nguva zhinji MDC inoratidzira yomacha tsvangirai kana muchiri kutondera akabvumidzwa akafamba akabatana maoko. Paakafa chamisa akaratidzira achiita mapress ups ari pamberi peguta havana kurohwa nekuti vanga vabvumidzwa. Kuratidzira ikodzero yavo, havarambidzwi. Asi kana manzi nemapurisa, hatina mapurisa akawanda anokwanisa kusangana neruzhinji nekuda kwechirwere checovid. Chimbomirai chive nani mozoratidzira henyu. Hamuna kurambidzwa. Zvino makada kuita nhubu nharadada kuti isi hatinzwaro hatirambidzwi. Mubva machema makabata gotsi muchidaidzira kuAmerica kuti tarambidzwa urai muzoona. Muri kungofumura nyika yenyu pasina chekufumura.
Thank you there, Babu Mavaza. Qhubekawo pambili ecingweni. That's Dr. Masimba Mavaza ngweZANU-PF liyamuzwa lapho uthi yena ingamanga ukuthi oJohana Mamombe, oCecilia Chimbiri, neTsai Marova, lo Obeshaba bahlukuluziwe bake babotshwa bezama ukuyaripota emapoliseni as part of ama-bail conditions abo. Uwobeyshaba olilawyer labo laye ubebotshiwe kodwa usuke wakhululwa. Kanye lo Joana Mamombe ilo Marova uSisile Achimpiri nguye obikwa elokhu evalelwe. Timbo dzokera kuna vatawanda dzokora veMDC Alliance. Vadzokora mavanza vamavaza vachitaura.
Zvavanotaura zvinoshatirisa, zvinoshungurudza. Unotonzwa kuti murume mukuru ari kutaura kwaasina kuswera. Pavari kutaura nyaya yevasikana apo. Unobva watoona kuti mukuru uyu asvikirwa neshavi rezanu, shavi rekunyepa, shavi rekureva nhema. Vari kutaura kuti vasikana vanga vachisumudza masikavha kumapurisa nemasoja. Atipfeke masikavha isu vamavaza. Atina zvemasikavha. Masikavha anopfekwa naED nemi vanhu vezanu. Hanzi vanga vachiendepi. Vari kutobvunza kuti hanzi vanga vachiendepi. Haasi kuziva kuti vakaudzwa necourts. Without notice, kuti vauye kucourt, musi waifanira kunge musina vanhu mutaundi. Taundi yese yakavharwa. Hurumende ikavati ngavauye kucourt. Vakubva kucourt kuRotten Row, kuti vaende kunoripota kuHarare Central, ndokwavanga vachienda, ndokwandakupindura mubvunzo wekuti vanga vachienda kupi. Vanga vakuenda kuHarare Central, zviri pamutemo zvavakaudzwa kunzi vanofanira kuenda vachinoripota, ndokwavanga vachienda. Vakumiswa kunzi muri kufambirei nepano. Joana Mamombe ari kuonekwa muvhidhiyo achitobvunza kuti ko muri kutinetserei nai, tatatadza chii. Mupurisa akatonzwika achitaura kuti motikari yavashava imotikari yeMDC. Unogoti mota yegweta yamota yeMDC pakuita sei? Igweta risina warakamiririra, igweta riri kuita basa raro. Makupindudzira muchiti munhu weMDC. Sezvavari kungotaura kuti Tavani Mpofu ane an axe to grind with ZANU-PF. He is a lawyer. He is a professional. He even represents some people in ZANU-PF as well. Saka vanogoti anoitire zvaari kuita. Aona zvaitika. Ende tazvionawo zvichiitika pamavhidhiyo. Vakuda kuramba evidence yemavhidhiyo. Unobva watoona kuti vanhu vari kutonetseka. Nyaya yavari kutaura ya 17 November. Vari kukanganwa zvazuro nehope vamavaza. Vari kutaura kuti hurumende haigone kubviswa nevanhu vachiratidzira. Zviri pamutemo kuti hurumende ibviswe kana vanhu vasiri kufara sezviri kuita vana veZimbabwe vari kudya tsvosve nemuromo. Pasi apa nenhamo yavainayo vanobvumirwa neconstitution yedu kuti vapinde mumugwagwa sekupinda kwavakaita musi wa 17 November nemasoja nemapurisa. Munangagwa akapinda sei? Handiti akapinda nekubvisa vamugabe zvisiri pamutemo. Vapinda murodzi, vanhu vapinda mumugwagwa. Nhasi zvaipa nekuti vanhu veMDC vapinda vari kutaura kuti vamunangagwa vakoniwa. Tatambura sevana veZimbabwe. Tarisai muone kufa kuri kuita vanhu. Vanhu vari kungodonha. Zvavari kunyora zveCovid-19 kuti vanhu havafa. Havasiriwo vega. Vakawandisa vanhu vafa vari kufa muZimbabwe. Vachingodonha uku mari iri kungotsengwa semushonga yemusana nevanhu veZANU-PF. Saka vanhu vorega here kutaura kuti toda kupinda mumugwagwa tiratidzire. Hanzi muZimbabwe munobvumirwa vanhu kuti varatidzire. Hanzi chinokanganwa idemo, you know, rakatema. Asi muti haukanganwe. Isu vana veZimbabwe takarambidzwa rusingapere nehurumende yavamunangagwa kuti tiratidzire. Tichinyora matsamba asingapere. Vanhu vachitotukirira naPresident vedu anachamisa nemusangano wedu kuti onai mari yemayo anoramba achinokumbira kuti aratidzire, vachiramba vachingorambidzwa. Saka nhasi takutaura isu kuti mutemo wedu chaiwo chaiwo weZimbabwe hautomboda kuti tibvumidzwe kuratidzira. Tinofanira kungovaudza chete kuti musi wakati tiri kuratidzira. Saka ndozvavava kuona zviri kuitika ipo pano. Hazvichaperi. Hatitarokumbira mvumo. Tinongopinda mumugwagwa sekutaura kunoita kumbiro remutemo wedu. Kana ivo vari kufunga kuti demonstration yanhasi haina kubudirira, vachaona zviri kuitika mangwana. Zvicharamba zvichingoitika. Vanhu havasi kuzoregera. Nevari kuno kuAmerica zvamanzwa izvozvi kuti vari kutouya kumuzinda weAmerica weZimbabwe rumuAmerica, ticharamba tichingodaro. Kubva ipapa hapa tisati tasvika nhasi
tanga tichiita anonzi maidemo tichiudza nyika yese yezviri kuitika muZimbabwe tichivatsanangurira kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe tiri pasocial media nhasi futi vamwe vanenge vari muNew York vamwe vanenge vari kuCanada vamwe vanenge vari kuno kuDakota tenge tichijamuka ndiri kwangu kuno nekuti takataura isu kuti kune
COVID-19
vanoita sei vanodemonstrata variko
thank you the vadzokora regai batai makadaro regai ndimbotraya mutori wedu wenhau Ezra Chisa Spanda kungiranduko Chisa usungizwa manje
nyakuzwa kakatintongunjani
excellent siyaphila ngiyakubona uphambi kwesigodlo lapho akusitshela ukuthi kwenzakalani
phambi kwesigodlo sikameli wezimbabwe lapha ebritane lapha ke-strand sestrand e-central london njona ke umuzi ka-ambasada uphezulu lapha ke bekula bantu abadlula ke ikhulu bade betshengisela ukubona ke umbuso kamnangagwa usuyehlulekile kawuhambe umbuso kamnangagwa bathi ngwamasela umbuso kamnangagwa bathi ngwababulali umbuso kamnangagwa bathi uyabopha ke abantu abaphikisana laye bathi ukubotshwa kwamagqwetha ukubotshwa kwentatha elizindaba ukubotshwa loba ngubani nje ongafuniyo ongazwani lohulumende wangkhona bathi kuyinto embi kakhulu ngakho bebekhankasa bekhala ngokuthi ke uhulumende we-England lapha kumele angenele sebethule kakhulu amazwe omhlaba bengatho lutho bezithulele ukanti ade beyelapha bekungamabandla bekule bandla le-MDC Alliance kule labantu nje abathiyeneyo ubuqoqwe nguvusa vuka uvusa vuka ngwe-concerned citizen concerned citizens khonapha ke uthi kanaphatha emeleyo kanalihlanganiso emeleyo umele ukuba ngumuntu waseZimbabwe uthi yena usebenza ngeslogan kaDonald Trump ethi Zimbabwe first yikho eqakathekisa ukuthi into zeZimbabwe zihambe kuhle
ukhona yini khonapho uvusa ukhulumela ngamafitshane kumbe anyone else obetshengisela kumbe sebehambile bonke
uvusa sehambile ngaphandle ngadobha ke laba abantu tshana sebesele laba abanye ade besithi bafuna ukulala khonapha besithi kabasuki ngiyakhala nemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mauya kuno kuchii chini kiti kana.
Ah, that's the demonstration.
Demonstration ni chii moza, manogatira.
Hashtag Sanchez must go. Hashtag Tesra Marielu. Hashtag corruption must stop.
Thank you very much.
So much to see my people being abused, brutalized. There's lots of corruption.
Okay, me magapi Sangano rib.
And it's not about Sangano.
Right.
Today it's about the people of Zimbabwe. Not Sangano, whether I'm ZANPF, MDC, Angaru Vume, his party, Kosana Moyo, the party, or this woman called Chokozana Kupe, with her Bonzoras and stuff. No, it's not about that. It's about Zimbabwe. Okay? It's about Zimbabwe. It hurts so much. Mnangagwa, if you're listening to this, please, do you have conscience? Do you have hearts? People are dying. As we speak, you fired Obadiah Moyo. Words of corruption. What did he do? Please, I beg you, please, open up your heart. People are suffering. Okay? Thank you.
Thank you so much. As you can hear, Tunga people are very angry. Like they've told you that these are Zimbabweans, they're not here, they're not representing the political parties, but they are concerned Zimbabweans, as it was organized by them, the concerned Zimbabweans.
Under normal circumstances, Chisa, nxa abantu be nxa kulabantu abathengiselayo phambi kwe-embassy phambi kwesigodlo, u-ambasada uvama ukuphuma phandle eba-adrese ikakhulu esikhathini esiningi babe bele-petition. Uphumile yini u-ambasada khona ngapha?
Hayi, kazange aphumile, esisebenza zange ziphume sisamle njenge-Studio 7 ukuthi sizwe ukuthi yena uthini. Ngaloko kwenzakalayo balile ukukhuluma kwathi ayikavunyelwa ukukhuluma, kampaleleke eZimbabwe ngizwe umbiko ovela khona khona leZimbabwe. So yikho okwenzakalayo.
Aha, I thank you there. Siyabonga kakhulu Chisa, Chisa nge-update. Siyabonga, thank you. U-Ezra Chisa Spanda intatheli izindaba ye-Studio 7 nawe reporter ke lapho esengilandi lapho bekulo tshengisela. Yebo mafu.
And akukunzwa uyezwe the MDC Alliance vaye vashika tafadzwa, please if you can come and just say a few words nekuti takutosvika kumagumo echirongwa chedu uyazva kwapa nenyaya social distancing. I'm going to give you the phone.
Inini ndiri ku Washington DC tiri kuya kuri takausangana takaungana panapa as promised kuti we will be there standing in solidarity nevanhu veZimbabwe. Ndiri kufara kuti zvoni vanhu they have done what they can. Our message has been consistent. Kuti pauri ipapo, ita pauri ipapo zvaunogona. Saka ndiri kuti zvonichi, this fight has not ended. July 31 is just the beginning to a free Zimbabwe. The diaspora person, this is on you. The call for July 31st was the call for you to participate. We are all being called. Usamirire kuti munhu akuitire chi kana kuti chii chaitika kuZimbabwe kana kuti ndichamudzwa kuti munhu aite sei. You have an obligation, and the obligation requires you to participate. Empower yourself with knowledge. Know kuti which party stands for your values. Which party stands for healthcare? Ndekupi, which party stands for equality? Which party stands for freedom? Right now, upon whenever vadiki vechi Zimbabwe, they have no future. Their future is bleak. Kana uri kutorera mwana, utori nechishuo kuti dai aendo outside the country. But chishuo ndechofana chinofanirwa chekuti chichitizo nechi mwana ngaende kuchikoro aone basa muZimbabwe. But unfortunately, that is not the case.
Ita fadzwa muri kuti mimi Zanu PF masiko asi mademo apfuura, vamwe vari kuti abudirira, vamwe vari kuti haana. What's next, seeing that Zanu PF yacho is still in charge?
Regime change is a process. It's not something that happens over a day. We all knew that kuzonichi, this is going to be an action that was going to take several course. But that was going to last several days or several times. That was going to be lengthy. So we are aware of that, and we are fine. But what we want to encourage is us, what unites us, because a free Zimbabwe is coming. And when it does come, we need to be ready. We need to be empowered so that we still continue holding our leaders accountable for what they are supposed to be providing to us.
Thank you, Tafadzwa. It's Tafadzwa Matine Nganidi. Thank you so much. You appreciate it.
Thank you, Maitabas.
Lobe kungutafadzwa Matinenga OAMDC Alliance ke ube khuluma lapho SA Embassy yeZimbabwe khona pa Washington DC. Loma Velasa Mhlanganya huye, that's my co-host, and Mava, let's wrap things up. Namelo nemvunzo ku either of our guests, Dr. Mavaza Nava Dzokora.
Ndongoti kuna Dr. Mavaza uyezve kuna vadzokora, saka remangwana reZimbabwe toti rakamira sei? Muchitaura makamirira mapato enyu?
Aha, ticha tangana va Mabaza. Azi na Mavelas, Dr. Mabaza, remangwana reZimbabwe rakamira sei semaonero enyu? You have 2 minutes.
Ndisanda pindura mavhi, ndoda kuti dzokora anorwara uyu haasi kunzwisisa chinangwa chekurambidzwa kuratidzira kuZimbabwe. And 2017 vanhu vakanga vari muHarare vakaungana vakanga vasiri vanhu veZanu, vanhu vemDC. Hatina kana siti vanhu muHarare isu, mune masiti emDC. Saka ngazive kuti nyaya yekuratidzira neemDC, but haina kwairudiswitsa. Hurumende haina kubviswa nekuratidzira, yakabviswa nemasoja nekuti vamugabe vakaresign.
Dr. Mabaza, kurwara might be too harsh though. Tisa nyombana. Let's keep it civil.
Awa jokora ndeyatanga kundita handinyare murume mukuru kutonyomba kukuru kwaita apa ndatongoita rokuyerura nekuti ndamutya kuti mwana mudiki asi anda kugadziriswa pfungwa dzeMDC anditi ndinengozi yezanu pfungwa dzeMDC dzekungopopota nekungotuka vanhu ndosaka vachiudza maelection ngavagare pasi vafunge kwete kutuka vanhu asi fungai remangwana renyika asi ndakupinda mumhinduro yekuti remangwana eZimbabwe rakamira sei. Remangwana eZimbabwe it's bright, rakajeka navamunangagwa pachigaro. Vamunangagwa esi pane mamistakes ari kuitika tiri kuaona achigadziriswa. Kana pakatika corruption, as you can see, vamunangagwa vari kusunga vanhu vanenge vari corrupt. Asi vamunangagwa havasi judge, saka vakwanise kuvaconvicta mukoti. Vanongovasunga vomirira kuti dare riite basa raro. Hakuna, I think we should applaud the government kuti kana vanhu vakasimuka hope yechimwana akataura kuti paita corruption, they followed up and they arrested the minister, they arrested every director ku ministry, vakasunga vakadzinga mabasa ma CEO ese ekuma hospitals following whistleblowing. Yeah, hope yechimwana, it means we follow my instructions. We tinonzwa kuchema kwevanhu. Vanhu vakachema zvine mwero hurumende inotedzera, asi vakachema zvisina mwero zvekungopopota nekunyombana kunyika dzevatorwa hakuna zvazvinobatsira. Munongoimba muri paembasi modzokera kumba, hapana zvazvashanda. Hurumende charamba ichingotonga, asi tiri kuti sehurumende yeZimbabwe, sebato riri kutonga, tinofanira kunzwa zviri kuchema nevanhu nekupagadzirisa panenge pane problem. Asi ngatipagadzirise tese tisingatukani, tisingarwe, nekuti chinangwa chenyika ndechemunhu wese. Even if ZANU PF yakahwina, but now haitonge ZANU PF, inotonga Zimbabwe yese. Saka everybody ari muZimbabwe, kana une chichemo ngatifollow the procedures, toenda nacho, toenderera mberi nacho.
Thank you there, Dr. Masimba Mabaza. Limzwile lapho ubaba uMasimba Mabaza. Isiphatha amandla seZANU PF uthi elakusasa leZimbabwe liyakhazimula, lanxa nje i-inflation iphezu kwe-700%, izinto zidula ezitolo, kanti ezinye zingatholakali njalo, abantu abaningi bedubeka. Ndiuye kwamuri abadzokora, tipei yo last word mashoko enyu ekupedzisira. Hazi naMavelasi, what next?
Yes, ina hangu ya ndoto tsanangura what next, andina nguva yekuskoro chinjana mashoko nemunhu arikuita matama nekudya mari yeropa, andina nguva iyoyo. Isu sevana veMDC, sevanhu veMDC tinogara muvanhu, tiri musangano wevanhu, hatitomiriri kuudzwa nevanhu kuti zvinhu zvakamira sei. Tiri kuzviona kuti vanhu havana mabasa, zvipatara hazviko, zvipatara hazvina mishonga. Izvozvi makaona vana vachifa muzvipatara, kwakapona 1 pavana 9, vamwe vese ava vakafa. VaMavaza havazvione zvese izvozvo, vari kuti zvinhu zvakanaka. Migwagwa yedu makomba ega ega, ivo vanenge vachitenga maLamborghini vachifamba mumigwagwa iyoyo kusanyara. Saka isu sevana veMDC, sevanhu veMDC tinorwira zvido zvevanhu, zviri kunetsa vanhu, ndozvatiri kurwira. Asi tiri kusangana mukurwira imomo tosangana nehurumende iri kutya, iri kubvunda, iri kuvhunduka masimba evanhu. Izvozvi tiri kutoona hurumende achiri kutogadzirira hondo nevanhu. They are preparing for war against defenseless and unarmed citizens. Asi isu sevana veZimbabwe tiri kutaura kuti tazvimisira, tazvimirira izvozvi kuti tidzore masimba edu auye kuvanhu. Amanda. Awe. Amanda.
Liyamuzwa ke lapho ubaba uzokora ugqiba ke ngokutshaya islogan uthi amandla ngawethu. Mava, and this brings us to the end of our show.
Yes, unfortunately there is no extra timer, but thank you so much Ntunga for this show, you know, having to live stream with those in the UK to see what's going on in Zimbabwe. And here in Washington, D.C., tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu, uye zvetofangana zvakare zvondonouya nezvimwe zvirongwa. Ine ndini Marvelous Mhlanganya, uye ndiri kumuzinda weZimbabwe muWashington, D.C.
Walivalelisa iyo ngontungamili nkoma.